vatoma mchidzomba vakumbo vara zviborani izi pavaziva kuti vakakundwa nenhengo yeCitizen Coalition for Change valezi mhangwa asi vaimirira vachidzomba musarudzo kana kuti chief election agent vatatenda chitate vatimanyepo vachiti zviborani zvinovharwa manheru senzira yekuti zvisaurayiwe zvichizovhurwa mangwanani ega ega asi patavazivisa kuti nhasi zvasiva zvakavharwa vabva vangoti chero zvamunenge mafunga mumwe muvhoti vasamusoni neweyemhuka vanoti vanofara nekukunda kwetriple c musarudzo dzemakanzura muchinhoi umo yakakunda mumawadhi gumi ikakundwa mumawadhi maviri chete
ini semugaro wemuchinhoi ndinofara zvikuru netriple c nekuti yakakunda zvine mutsindo muno muchinhoi zvigaro I think zviviri chete ndo zvakangotorwa nezanu oro nezvimwe nemamwe mabato asiri triple c
bato retriple c iro rainge riine vamiriri vatatu muparamende munzvimbo dzinoti kariba chinhoi nekadoma rinonzi riri kutarisira kukundawo kukaroi norton zvimba east nechegu to west kuwedzera pazvigaro zvaragara riinazvo vamuriswa vabvuma kuti vakakundwa kunotoni navarichard tsvangirai vanove mwanakomana wemushakabvu vamorgan tsvangirai vakave mutungamiri wekutanga webato remdc
ndofanira kukudzai sevanhu vandashanda navo kuti ive considered defeat ndabvuma defeat ndourongwa hwamwari
vatsvangirai vanoti vanofara nekukunda kwavaita vamuriswa vachiti vanofanirwa kubatana kuti nzvimbo yenotoni ibudirire sezvo vakaita zvakawanda
I'm very happy and the notoni
mukuru wezimbabwe electoral commission kana kuti zec mudunhu remasvanandi west vaaustin ndlovu vanoti zvakabuda musarudzo nezuro zvichatanga kuziviswa nhasi kukaribha vakasarudzwa kumirira awadi 6 vageorge masendu vetriple c vanoti bato ravo rakakunda mumawadhi mapfumbamwe ose mukaribha kunyange hazvo zec isati yazivisa izvi zviri pamutemo vakafanobata chigaro chemushandi mukuru muhofisi yekubudiswa kwemashoko muzanu pf vafarai marapira vanoti bato ravo richamirira kunzwa zvizere kubva kuzec asi vanoti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzemutungamiri wenyika neparamende dunhu remasvanandi west rine zvigaro zveparamende makumi maviri nezviviri zvaikwikwidzwa muparamende yapfuura zanu pf yaive iine zvigaro gumi nezvisere triple c iine zvitatu kuchitiwo nhengo yaive yakazvimirira imwe chete vamuriswa ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunurai jena